Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina Gumiguru 31 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri. Asi kuendesana kumatare kwemapato avo kuri kuramba kuchienderera mberi. Vanhu vashanu vafa mutsaona yemugwagwa muHarare nhasi. Zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka kubato riri kutonga muBotswana musarudzo dzakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamirioni makumi matanhatu kana kuti 60 million vanonzi vatovhota muAmerica pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya. America inobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota vachitumira magwaro avo ekuvhota kana kuti postal voting, uyewo kuenda kunzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa kuti vakwanise kukurumidzavo kuvhota. Nasi mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris veDemocratic Party nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party vanenge vari kuArizona neNevada vachitsvaga rutsigiro. Asi kuendesana kumatare kuri kuramba kuchienderera mberi pakati pemapato avo. NeZuro dare repamusoro-soro reSupreme Court rakatambira zvakaendeswa kudare iri naGovernor wedunhu reVirginia vari nhengo yebato reRepublican Party zvekuti vamwe vanhu vabviswe pagwaro revavhoti vachinzi vainge vasiri vagari vemudunhu iri. Izvi zvainge zvichipikiswa neveDemocratic Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi uyewo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakachena here, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakatwa nedare zvunhu zvakabatsira mavoters ainzi anga ari amaamericans ainzi akabviswawo pavoters roll, but zvinhu izvi zvunhu zvakakonzereswa nekuti pane vakaenda kudare vachichallenja mutemo wangu waiswa neVirginia wokuda kugadzirisa tingati voters roll yanga iripo yavaiti vari kuda kugadzirisa kuti pave nevoters roll rinongoenda maamericans cheche vachibvisawo vainzi as macitizen. Saka zvaita dare zvokudzosera avo vanga ari macitizen back pavoters roll zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa, but zvinhu zvine chekuita nokuda kugadzirisa kuti maelections aya ave achivhotwa nemaamericans chete noti manon-americans.
Asi iri dambudziko here musarudzo dzeAmerica tichitarisa iyo nyaya yegwaro revavhotiri kana kuti voters roll?
Tichitarisa yatingati the generality of yatingati kuvhotwa kunoitwa muAmerica andione senge iringanzi idambudziko, nekuti tichitarisa kuti atingati mavoter irregularities aonekwa pamakore akati kuti I think for the past 38 years percentage yema illegalities haipfuuri yatingati 1%. Saka but zvinhu zvinenge zvichingoonekwa hapo nepapo but zvichigadzirisika zvokuti manumbers acho haana kuwanda serege. And kana tichiona like akaita semastates akaita sana Virginia achida kuti pave nemasafeguards yayo kuti vave vachigadzirisawo voters roll yavo kuti vave nemacitizens anova achivhota, zvinhu zvinotaridza kuti at least ndo atingati magwaro kana kuti zvinhu zvichiitwa kuti pave ne atingati ma secure measures ekuti maelections ave achizonzi akavotwa nevanhu vanofanga kuvota chaimo.
Asi tirikunzwa vamwe kunyanya kubato rema Republicans vachitivo vaTrump vakasakunda musarudzo iyi vanenge vabirirwa. Iwo vaTrump havasati vatambirawo zvakabuda musarudzo dza 2020. Pane matambudziko akaita sei apa tichitarisa idzo sarudzo dziri kuitwa idzi svondo rinowe?
Ya mashoko yayo mashoko andoti asina kuti nakei nekuti mashoko atingati anoita trained sisiri justified atingati maprocesses emaelections emuAmerica. Hongu, there have been now ma incidences ainzwo pane vanhu vakaita atingati vota fraud kana kuti vanhu vakavota vasingafanga kuvachivota, but manumbers iyayo ha raise to the point yokuti kungatonzi maelections aya ane chokuita nokubirirwa kungave kukaitwa like vaTrump ne yatingati nemaprocesses iyaya, because ma safeguards arimo akasimba. And tichitasa example iyo yeVirginia iyoyi yokuti pane vakabvisiwa pa voters roll. Izvi tichitasa neimwe side tinotoona kuti aya ndiwo matanho ari extreme anokwanisa kuitika zvokuti nangwe munhu anofanirwa achivota anokwanisa kutobviswa because hurumende irida kusafeguard yatingati system yokuti hapana munhu anofanirwa achivota asingafanirwa kuvachivota kana asiri citizen. But zvakaitika kuVirginia zvinhu zvakare zvine masafeguardsiwo zvakare zvokuti kana munhuwo ari muamerican akaonekwa achibviswa pavoters roll kuVirginia kune yatingati same day registration anokwanisa kungodzokera zvekare pavoters roll kana akauyawo neumbowo hwekuti zveshuwa muamerican.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvine kodzero yekuvhota zviri kushandisa kodzero iyi mukusarudza kuti ndiani achava mutungamiri wenyika iyi. Makwikwi makuru musarudzo yemutungamiri wenyika ari pakati pevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party nemutedzeri wemutungamiri wenyika vari kumirira Democratic Party amai Kamala Harris. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo yeDemocratic Party vari mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo, pamwe nenengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda. Atanga nekubvunza vaNdenda kuti zvii zvavari kutarisira musarudzo idzi.
Ndiri kuona hangu maelection acho achanga ari mangange, asi mukuve mangange kwaari ndinotarisirawo kuti vanhu vachange vachitarisa kuti vachange vachivhoterawo zvinhu zviri kuiswa nemaRepublicans patable kuti vaone kuti zvichange zvichivabatsira sei mukurarama, because kune maissues akawanda anove nhau dzepolicing, nekuti vamwe vedu vari kunyanya kutarisa kuhunhu, but hunhu ndewo munhu wani, asi mapolicies ndeyevanhu vakawanda anove anobata nyika. Nekuti tiri kuona isusu kuti vanhu havasi kutarisa maringe nekuona kuti mapolisi anozoita kuti nyika inge ichitongika kwemakore mana achange akaita sei. Tine makore mana atapfuura, taona kuti takapromiswa zvinhu zvakawanda hazvina kune unobatika, nekuti vanhu vaingopromisa vachitaura nenyaya yekuti vanenge vachinyomba kana hunhu hwemunhu. Asi mapolisi tikatarisa zvese zvatakapromiswa hatinei chakabatika. Izvino zveikonomi payave hapana kunaka, mukaona tese matengera atiri kuita kana fuel ndofunga takapinda yanga yaita kuma $2 something ene zviyakwira zvisingaite. Economy, most of the things, my rental, everything is getting up.
Muzvare Dondo, nyaya tiri kukurukura yesarudzo dziri kwamusi wechipiri idzo, muchionawo kubva kubato renyu nezvataurwa navaNdenda.
Ini maideals angu anga atombori Republican Party, asi nekuda kwemamiriro atakaona nyika ino yakaita nepasi rose apa vaDonald Trump vakaita mutungamiriri wenyika, takaona kuti President Trump ndi president vasingaunze vanhu pamwe chete, takaona vachikurudzira Monga Mupopoto, even my international relationships edu, vachiti vo kana even my African countries vachimadaidza nemazita asina kumira zvakanaka. President Trump kubvira vachita president munyika munomu, takaona kushushikana kwevanhu vatinoti maimmigrants vabva kure. President Trump kwandiri ini vanowanza Monga Mupopoto pakati penyika. Ndikatarisawo zvakare panhau anoti mareproductive rights. MaRepublican vanowanza kuti vataura nyaya yemareproductive rights sekunge inhau yekungouraya. Asi it goes deeper than that. Reproductive rights haingobati nyaya yeabortion. Inobata zvinhu zvinoafekta madzimai. So ini semunhu akamirira madzimai, ndiri kuvhotera nekusapota mai Kamala Harris. In fact, ndiri kushanda nadirector wavo muno Minnesota kuti maimmigrants aende kunokasta mavhoti avo early kumaballots.
Vande ndamanzwa zvataurwa namuzvare Dondo, tipeiwo maonero enyu nezvamunopesana nazvo kana kupokana nazvo kumapolisi amuri kutaura yaya.
Ndinopokana nezvakawandisa nekuti vari kuti havagone international relations, but tiri kuona kuti vaTrump vakaenda vakanopodza hundo kuKorea. Ndoma international relationship ka. Vakaenda vakataura naPutin kuRussia kuti mira hundo, vakataura neIsraeri kuti aiwa mirai zvamuruda kuita izvi pakati pePalestine. Anoreva international relationship, but mai Kamala Harris vanga vari muofisi kwemakore mana vese vachitonga navaBiden. Mai Kamala Harris izvozvo vamuri kutaura kuti vari kuita maInternational relationship. Do you know she never been to Europe? She never had any ties with any European country. Hapana border takaona vaBiden vakavaitira zvakanaka, vakachimanage border kana kuborder kwacho havana kusvika. Vanongotaura chete. Saka munhu anongowawa ata pasina action, hapana zviripo. Asi tinoona kuti vaTrump vakataura chiri. Vanowanikwa vachinochiita.
Tezwe kuna muzvare Dondo pindura itinzwe.
Vakaenda kuKorea, vakaenda kuRussia, ndokune maprize avo. Asi President Trump vakataura kuti African countries, enyika sandigone kutaura pamhepo pano. Nogona kutarisa kunochigugla. Saka munhu ane mafungiro iwayo, ane muono iwoyo, handione akakodzera kuita president. Munyika muno matisati tamboona pekuti maRepublicans vanoti takumbosiya bato redu tiindose president vekumadhemocrats. Kune yatinoti hanzi choose the lesser of the evil. Mai Kamala Harris panenge panenge vachitoreshawo hatina kuti zvoni vari perfect. Asi ndikatarisa between Donald Trump naKamala Harris, aiwa pari zvino ndinomira pana Kamala Harris nekuti ndoona kuti Donald Trump ane maextreme views asingabatsire progression. Yet those same very freedom akaiswa muno munyika.
Ndidzoke kwamuri vandenda. Pane vamwewo vari kuti mashoko ari kutaurwawo nevari kukwikwidzwa vakamirira Republican Party vaDonald Trump mukutsvaga rutsigiro, mashoko anoparadzanisa zvizvarwa zveAmerica. Munoti
papo ndogona kuwirirana napo. Munoziva there are people with a bold character. He is not a politician by nature. Asi munhu anoita means in their words. Munhu asinganyatsoziva kutaurawo zvimwe zvinhu zvepublic. But at times his action doesn't tally with my words anotaura. Zvimwe zvacho anozotsurwa. Munhu wenyama. Asi action yavo pamabasa. He works because avashandi vari vega. It's a party. Ndosaka ichinzi party policy. Ndosakanakirawo America. But chandofarira ndechekuti munhu ari bold pane zvaanenge ataura. Asi munhu anongofadza vanhu. Pane vanhu vanongotaura tikatarisa the Biden Harris administration yakapromisa vanhu zvinhu zvakawanda. But none of those things they did.
Ndodzoka kwamuri muzvare Dondo. Tiri kunzwawo kune vari kuchemawo zvakare kuti mashoko ari kutaurwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari kutuka vanenge vari kuRepublican Party. Munoti
ndinongoti izvo zvinowanikwa mumakwikwi kana even kuchikoro vanhu vaitoimba dzimbo dzokutukana. Asi mukazopedza mutambo makoching anoti aiwa farira nai inhau yemakwikwi. Asi ndichokupedzisira hangu chandoda kutaura ndechekuti kana mukafunga zvakataurwa naJohn Kelly akashandira Donald Trump apinda mutsarudzo dza2024 munomu achiti hatidi kuona baba yavavo pachigaro. Anoti iye vaimbo vemukuru wenyika ava vane kakuita kavo kane kahudictatorship mukati. Saka tinoda kuti tinge tine munhu muwhite house anot defenda mafreedoms.
Avo vanga vari nhengo yeDemocratic Party vari mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence buzvare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota kwakare muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vari parunare kuTexas muno muAmerica muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nemusi wechipiri svondo rinouya. Musakanganwe kuenda padandemutande redu reFacebook kana reWhatsApp neTwitter yave kunzi X ne YouTube kuti munzwewo zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu muchitumira mazwi kana kuti mashoko pane zvesarudzo idzi pa WhatsApp namba dzedu dzinoti 202-465-0318. Mapurisa aburitsa mashoko padande mutande reX achiti vanhu vashaya munjodzi yemugwagwa waitika nenguva dza 5 mangwanani mugwagwa weHarare Bulawayo wakwira kubva pavanhu vashanu kusvika pavanhu vanomwe. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekombi yabonderana nerori range rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari. Kombi ndiyo yanzi yakonzeresa njodzi iyi. Vafa vanonzi vaendeswa kuchipatara cheSali Mugabe muHarare. Zviri kubuda musarudzo yekuBotswana zvinoratidza kuti bato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change riri kutungamira mukuverengwa kwemavhoti kuri kuitwa pari zvino. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party riri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika iyi vaMokgweetsi Masisi rinonzi harisi kuita zvange zvakatarisirwa. Asi vamwe vanoti panogona kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana pakashaya anokunda zvine mutsindo. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuBotswana pari zvino, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Freddy Mutenheri.
Pari zvino zviri tense, tingangoti it's early days. Mavhoti achiri kuverengwa, asi kuti pane pattern iri kutofomeka yekuratidza kuti pamwe zvingangodero kuti opposition ingangokwanisa kupinda muarea yeruling party. Asi chendiri kuona ndechekuti mamiriro ezvichaita ndesezvakaitika zvatakaona kuSouth Africa, kuti hapazenge pachimbovi neoutright winner. Asi kuti pamwe President Masisi vachabva vazonzi naChief Justice aiwa former coalition, kana kuti vaBoko Duma ndo vachaudzwa izvozvo nokuti ndivo veopposition yakati kurei. Saka zvichiri hazvisati zvanyatsa kubuda, asi sezvomunongoziva mabudisirwo anoitwa maresults emunyika dzedu dzekunoku kuchamhembe kuAfrica, kunotangwa kuchibudiswa maresults eopposition kwavanenge vaine support yakanyanya sekumadhorobha. Maresults iwawo anobva abuda, vanhu vobva vava neexcitement yokuti pamwe zvavakuita. Saka ndo patichiri iko zvino.
Ko kumakanzuru vati vapedza here kuverenga?
Kumakanzuru makanzuru akati afamba. Ndokwatiri kunyanya kuona UDC iri kubuditswa ichihwina zvakati kuti. Asi kuti titi tatitava netali chaiyo yokuti vangani hatisati. Asi kumadhorobha DC iri kuhwina chaizvo. Kumaparlamentary kune mamwe atoti verengwei, and so far kwatoita hatingati maupsets. Vanga vari minister wesports vanonzi vaRagare atoruza. Tanzwa futi kune imwe constituency kuna secretary general weBotswana Democratic Party kuti naikoko vari kuruza. Saka muchabva matoona kutoti ivawo vari kuruza ivavavo ndivo vakuru vakanyanya vanga vari around President Masisi support system yavo.
Kuti bato rinzi rakunda muBotswana rinofanira kunge rine zvigaro zvingani?
Nengo dzeparamende i61, bato rinohwina ndirinofanira kunge rine 31 maMP. Asi mutemo wekuno kuBotswana unoti kana pasina anenge abuda ne 31 idzodzo, masimba pari zvino ari kuna Chief Justice. Saka Chief Justice anobva ati parliament igare, parliament ndoyobva yazoita iyo zvekuvhota kuti kandidati wetinovhotera ndiani. Saka zvine zvakubva nokuti mapato anenge akurukurirana here kuti vaone kuti toisa ani kuti aive president. Vakasawirirana zviri kunzi panenge paine kudamukana we7 days wekuti Chief Justice zvakare anokwanisa kuti aiwa dzokerai kuparlament ikoko mundotitsvagira kandidati chaita president. Kana zvikandoramba ikoko kuda ndokunekwa kuzoitwa zviya zvokunzi maelections achiitwa rerun.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero wenyika Dr. Fedius Mutenheri vachitaura vari parunare kuBotswana. Vatereri, tinokumbira kuti mubatane nesu padande mutande redu reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona Channel. Kana mava apa, munokwanisa kutifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp yeVOA Shona Channel. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti vanhu gumi nevapfumbamwe vafanhasi pabhombwa guta reBaalbek nendege dzemauto eIsrael. Maawa mashoma nzvimbo iyi isati yabhombwa, Israel yanga yati vanhu vabude kumabuda zuva kweguta iri. Israel inoti iri kurwisa varwi veHezbollah. United Nations iri kushora zvaitwa neIsrael izvi. Hondo iyi yakatanga mwedzi wapera mushure mekunge Hezbollah yapedza mwedzi yakawanda ichikanda zvombo muIsrael. Vamwe varimi vekugokwe South vanoti vave kurima mavise kana kuti mawatermelons sezvo ari kuvapa chouviri kudarika zvimwe zvirimwa. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Varimi vakawanda vemudunhu reGokwe South vanoti vava kurima mavisi sezvo ari kuvapa mari yakanaka chose kana zvichienzaniswa nezvimwe zvirimwa. Murimi akatanga kurima mavisi kana kuti manwiwa mubindu rake ndiva James Siwela, avo vanogara mudunhu raishe Sai mubhuku ramuzvara mhaka. VaSiwela vanoti vakatanga kurima manwiwa mushure mekuona zvaiitika kumvuma.
Kuti nditange kudyara mavise aya ndakazvidzidza kubva kumvuma. Ndikatanga kudyara mavise aya kubva mu-2018. Pandakatanga kudyara mavise aya ndakaona ine achindibatsira zvakanyanya. Vana vangu vachiwanawo kurarama chikafu vaikwanisa kuchiwana. Mombe ndakatenga kuburikidza newatermelon randakabata inoi Crimson Sweet.
Mumwe murimi akatanga kurima mavisi gore rino mubhuku ramuzvara mhaka vaDennis Katazo vanoti chirimwa ichi chashandura upenyu hwavo.
Nemamiriro akaita kuzhika zvinhu zvavo zvakatooma pakati posa apa, asi ndakutokwanisa kutoti vana vararame nenivo pamba pangu paratidze kuti pari kudyiwa, vana vanodya vanouratidza kuti nemufaro. So ndikaramba ndiri pazviri ndoona kuti upenyu hwangu hungatoendeka.
Asi mumwe murimi vataura izingwevhu vanoti ruzivo ruchiri rushoma muvarimi vemavisi.
Tazoda kuita project yemavisi kutsvagawo mari sezvinhu zvakaoma kudai nyika ina mari. Rubatsiro rwatingada nderwekuti tiwane zvekushandisa pakudiridzira. Pamishonga hatina mishonga yacho yekushandisa, zvingoshandisa mishonga isiriyo kungotiwo zviiti, asi hazvizobudi sekutarisira kwatinenge takaita.
Varimi ava vanoti pamwedzi mina yavanorima mavisi vanogona kuwana mari iri pakati pechiuru nechidimbu chemadhora ekuAmerica $1,500 kusvika pamadhora zviuru zvina $4,000 kana varima nzvipo inosvika hekita. Varimi vakawanda vanoti kurima mavisi kwave nani pane kurima donje iro rainyanya kurimwa munzvimbo iyi sezvo mari inobva mudonje iri shoma uye richida basa rakawanda rinosanganisira kusakura, kufirita donje iri kuti risavhiringwe nekuputika. Sabhuku webhuku rekwamuzvara mhaka vaNobert Dube vari kukurudzira vamwe vagari vemunzvimbo mavo kuti varime mavisi asi vachichemawo nedzimwe mari dziri kuzotengwa nadzo chirimwa ichi.
Pari zvino vanhu vari kutora makave vari kutora nepurizi dzavanoda, isu tichida kuti tiwanewo purizi yatoda, ivo vari kuita zvokuti pamapurizi. Saka tatichikumbira kuti kana kuri kwokutiwo pane vanokwanisa kutitsvakira mamaketi maitifoni ravo tova tichinotengesa toga tichiwana mari iri nani kudarika yatiri kuwana.
Nyanzvi munyaya dzekurima mavisi uye vari murimisi vaKnowledge Mavivi vanoti zvakakosha kuti murimi azive zvinodiwa pakurima manwiwa aya.
Kana tasarudza kudyara manwiwa tinofanira kutanga kuti mavhu edu aongororwe kuti tizive kuti mufudze watinoisa wakawanda sei uye mafotereza atinoda kuisa akawanda sei. Chechipiri tinofanira kudyara mumunda wakachena. Chechitatu vhiki roga roga kana zvichibvira tinofanira kuisa mishonga imwe uchidzivirira zvirwere imwe ichidzivirira tupukanana. Tinofanira kunge tine mvura yakanaka yakakwana.
Nyanzvi mune zvemaindastiri uye vari sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vanoti varimi vemavisi ava vanokwanisa kuwana mari yakawanda pabhizimusi ravo dai vabatsirwa neindastiri yechirimwa ichi.
Saka zvamuri kuona kugokwe inyaya yekuti izvo hatisati taane mari njere nechido chekuti tinge tichigadzira maindastiri nemichina inokwanisa kubatsira varimi vanoita manwiwa, vanoita chibage, vanoita madomasi, vanoita zvakasiyana siyana kuti tinge tine atinoti marural industries.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pakurudzira yavabina pane huwandu hwemanwiwa ari kurimwa pagore rega rega. Asi varimi vakawanda vekugokwe South vanoti vacharamba vachiwedzera goho ravo remanwiwa sezvo chirimwa ichi chichiita zvakanaka munguva yemvura shoma uye chiine basa shoma rinodiwa kudzamara chakohwewa. Asi sekutaura kwevakawanda, varimi ava vanoti vanodawo ruzivo rwepamusoro pamarimirwo nemakohwerwo echirimwa ichi uye kuti munyika muve nemusika wakanangana nechirimwa ichi. Manwiwa anonyanyorimwa muZimbabwe ndeye mhando yeCharleston Grey neCrimson Sweet. Ndakamirira Studio 7 ndiri kugokwe South, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi Studio 7 makadini. Tatambura kuno kwatokwe mukosi mumwenezi takabviswa nedhamu tokwe mukosi tikaiswa kumwenezi kwad13. Vatungamiriri vedu vanoti Ezekiel Ndavani Shila Chikomo ndo MP tozouya vashe ndivachitanga. Saka zvokwadi kuno tatambura tava kutamisiwazve kubviswa mafoekta avakatipa vavakutidzingirira pasina mubhadharo. Pasina mubhadharo futi tava ne13 years takabva kwatokwe mukosi 2013-2014 tiriko mumwenezi izvezvo vanhu tava akatadhiporesa mugoti asi vava kutidzingira pasina mubhadharo. Hurumende yava munangagwa yafungei yatifungire kuno tiri kuchema.
Shiko pano pamusha weStudio 7 ndinoda kunzwawo kuti chii chemakabudisa baba munangagwa kuti pa state of president yacho makazvemakanasa kutaura zvine zvinope pfunduso kuwana weZimbabwe. Pa state of president yashiyo mwakataure chiko paya pamanzwa a president chipenyika
pa studio 7 makadini kuvashamarari vateereri vose vestudio 7. Munoona nyaya inoita vamunangarwa iyi yokundodzidzise dzimwe nyika kubiridzire sarus inorwadza. Tasimoni mafiri aita vanhu vemozambique shuwa. Zvokwadi pakaipa de vakangogara zvavo vakangotaura kuti isusu takarwira mapato esa akarwira hondo haapikiswi dai kusina kana maopposition party mudzinyika umu. Chiona izvozvi zvikubva papinda vamunangarwa pahusachigaro. Sadhaki yatoshata kudarika zvayakanga iri.
Makadini. Indinonzi Muresi, ndinogara kuBitresi. Ndoda kuti nditaurewo nenyaya yangu yekambani yandaishandira, kambani inonzi VS Security. Saka ndiwe ndaida kuti nditaure nezvayo kuti muibudisewo pa radio kuti kana zvichifamba zvakadai toita sei. Ndaishanda pa T1, ndishanda kuT1 kudaro. Mari dzangu havana kundipa yaJuni naJulai havana kundipa neyaDisemba last year. Nanhasi hakuna zviri kungoitika chero kuti tinde tinoripota kana kuti udidi hapana chiri kufamba. Saka handizivi kuti ndoita seiwo nekambani iyoyo.
Pa Studio 7 ndokumbira muise manzwi angu aya kumhuri yose yeZimbabwe nevanenge vachinge vakateerera. Ini ndaidawo kubvunza maringe nerubatsiro rwuri kupuwa Zimbabwe iri kuti rwuri kumboendepi, nekuti tiri kunzwa kuti ana Russia vabudisa matanage akati egorosi ava vati pachibage mari mamillions and some millions. Zviri kumboenda kupi? Because kune amwe mativi eZimbabwe hatisi kutombozvinzwa kuti koko zvinhu izvozvo zviri kuhorwa kana kuti tinotombozviva kuti zvinofamba sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu vakwanisa kupinda muchirongwa chanhasi vachipa pfungwa dzavo dzisinei neStudio 7. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai tiende kuna mutungamiri Nkomo achitipa nhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.